vamwe varimi varikufara kuti vanogona kukohwa pakuru vari kumaruwa ematunhu emasvingo Midges nemanikaland. Amai Memory Masunga vekuward 12 kwachiuni kumasvingo vanoti gore rino Nyadenga anenge ari kuvaona.
Takazonaya mvura paha takafara. Indiri rutasa guru rakakura chaizvo rakanaka. Kunyange mbamberawo gore rino tirikutorima. Nyange minda mizhinji yata yaona ichivata. Gorino tirikuonayo kure irikurimwa.
Mududu remasvingo matunhu mazhinji akaita segutu chirimwe nedzimwe zaka dzakawana mvura iri nani mwaka uno. Varimi vakaremara vakarima mbisa dzakaita sechibage muunga rukweza nemapfunde izvo zvavanoti zvichavapa chikafu uye vanogona kutengesa kuti vawane mari yekuraramisa mhuri nekuendesa vana kuzvikoro. Mumwe womurimi akaremara ari kwamapanzure kuzvichavane mudunhu remidlands amai Judith Makasi vanoti zvikaramba zvakadai gore rino havamiriri rubatsiro rwechikafu.
Vanhu vazhinji vakarima vane urema nemvura yamwari zviva zvose zvokuti zvokupihwa zvokugamuchira chete. Aiwa, tiri kutarisira gohwo rakanakisa.
Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe neKaroi kumashonaland west vamwe varimi vakaremara vari kuti vari kuchema kuti mvura haisi kunaya zvakanaka izvo zvavave kutyira kuti zvinogona kuwedzera nzara. Mumwe murimi anofamba nemadondoro vawitness kachingo vekuKaroi vanoti hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Isu kuno kumashonaland west zvinazvo kuti mizva mushe mvura haisi kunaya zvakanaka zvekuti vanhu vakaremara togona kutarisa neimwe nzara yakakurisa kubva pane gurapira.
Mukuru wesangano rinomirira vakaremara redisability amagamenyeri community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti kunzvimbo idzi vamwe vakaremara vakashaya zvikwanisiro izvo zvakadzosera kumashure gadziriro dzavo.
Kuvanhu vakaremara zhinji vacho vamwe vanga vasina kuri nyaya iyoyo yokuti zvikwanisiro zvanga zvakatarangana uyevo kana pane vakazowana rubatsiro rwezvekumvudza vakauya nguva yati pfuure.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedziri vakaudza vatori venhau kuti vari kufadzwa nemamiriro akaita zvirimwa nezvipfuyo mwaka uno uye vanotarisira kuti gohwo regore rino rinenge riri nani kudarika mwaka wadarika. Asi munyori mukuru mubazi regukuta remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti mvura yakanaya zvakanaka.
Muno mumasvingo takapa vanhu vanodarika miriyoni presidential input saka aitageta munhu wese zvikuru sei vari vulnerable vanosanganisa vakarema vakawana mbeu vakawana maherbicide vakawana mafertilizer basal netop dressing zvose izvozvo.
Vanomirira sangano revabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped vaRonald Mazango vanoti kunaya zvakanaka kwemvura mune vamwe matunhu enyika kuchabatsira vabereki vakaita saivo.
Isu sevabereki vevana vanourema tiri kufara zvakanyanyisa nokuti chokutanga-tanga ndikawana chikafu chavana vedu. Tinoziva kuti mari yatari tichishandisa pakundotenga chikafu yachinge uyezve nyaya yatinayo ndeyekuti vamwe vana vedu vari padish not special diet vanoda chikafu chakasiyana-siyana chinoenderana nourema hwavo. Saka isusu tikazadzawo matura tinokwanisawo kutengesa chimwe chikafu chishoma totengerawo vaya vana vedu vanourema chikafu chavanoenderana nacho.
Dr. Pazakavambwa vanoti madhamu mazhinji emasvingo akazara kusanganisa remutiriki iro rakazarisa zvekufashukira. Kunyange hazvo mamwe matunhu ari kufara kuti mvura iri kunaya zvakanaka matunhu ematebulerin south nematebulerin north anonzi haasi kuwana mvura yakaringana zvekuti zvikaramba zvakadai nzara inogona kuramba irimo. Ndakamira studio 7 mumasvingo chini Godfrey Mutimba.